Chikwata chewestindi chiri kutanga chiri pamusoro mumutambo uyu mushure mekunge chakarova Zimbabwe mumitambo makumi matatu nemana. Zvikwata zviri izvi zvakasangana. Asi vamwe vanotevera mutambo uyu sava Andrew Matore vanoti Zimbabwe inokwanisa kuisira pasi West Indies sezvayakaitwa neIreland mutambo wavo wekutanga mumakundano eWorld Cup aya.
Ndiri kuona Zimbabwe ichihwina paWest Indies sezvo West Indies yakabva mukudyiwa neIreland.
Chikwata cheWest Indies chakarohwa neIreland nemawikets mana asi chave pachinhanho chechipiri pasi peIndia mushure mekurakasa Pakistan nemaranzi zana nemakumi mashanu. Zimbabwe iri pachinhanho chechina mushure mekunge South Africa yapunzika zvinotyisa apo yakarohwa neIndia nemaranzi zana nemakumi matatu. Zimbabwe yakakwira zvinotyisa mumakundano aya mushure mekurova United Arab Emirates nemawikets mana mushure mekunge yamborohwa iyo neSouth Africa nemaranzi makumi matanhatu nemaviri. Muongorori wezvemutambo uyu vaEdison Chikami vanoti matambiro ari kuita Zimbabwe ari kuratidza kuti ine chinangwa chekubudirira mumakundano aya.
Pavakazotamba neUAE United Arab Emirates muhwinira wakaita hauna kunyatsokufadzawo, asi matambiro awakaita kutevera score yanga wasetirwa ye-280 something zvinoratidza kuti vakomana vane chidiso chekuti vange vachihwina mutambo yavo.
Vachikami vanotaura kuti sei vari kuona zvinhu zvakamira zvakadai.
Matangira chakaita apa chakatanga mutambo wekutanga neSouth Africa chakatamba zvakanaka kwazvo. Munoona kuti vakakundwa zvavo but vakaratidza kuti vane drive yavanayo.
Asi vamatore vanoti hazvisina zvikwata zvidiki mucricket mazuva ano.
Pari zvino hapana chikwata chinonzi chidiki, dzese dziriko dzotaridza kuti dzenge dziri dzihombe, saka hapasina kumboti timu diki kana kuti timu hombe.
Vachiti chikwata cheWest Indies chinokwanisa kurohwa. Pari zvino Zimbabwe yatamba zvinodadisa mushure mekunge Hamilton Masakadza akaita maranzi makumi masere mumutambo neSouth Africa achiteverwawo zvekare naSean Williams uyo akaita maranzi makumi manomwe nematanhatu mumutambo neUnited Arab Emirates. Brandon Taylor akabudawo nemaranzi makumi mana nemanomwe pamutambo neUnited Arab Emirates. Zviratidza kuti Zimbabwe haisi kutarisira kumutambi mumwe chete. Zvakamira zvakadai, chikwata cheWest Indies chiri kushushikana nematambiro ari kuita Chris Gayle uyo akabuda nemaranzi mana chete pamutambo neIreland. Uyezve mumwe mutambi wavo Dwayne Bravo haasi kutamba neZimbabwe mushure mekukuvara apo vakatamba nePakistan. Asi Andrew Russell uyo akanetsa pamutambo neIreland anenge arimo achitarisira kutungamira chikwata chake mukukunda. Kukunda West Indies kunosiya Zimbabwe yave pedyo nekusvika muSuper 8 stage pamwe nekunyorwa mumagwaro enhoroondo yemutambo uyu. Asi vamwe vari kuti zviri nyore kutaura pane kuzviita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.